Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 14, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations yoshora nyaya yekusungwa kwevanhu pamberi pemusangano weSADC. Mutori wenhau Simba Rushwaya ashaya nhasi. Vakaremara vanoti zvikoro zvemunyika hazvina zvikwanisiro zvekuti vakwanise kudzidza zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. United Nations inoti iri kushushikana zvikuru nekusungwa, kumbunyikidzwa pamwe nekutyisidzirwa kwevanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa muZimbabwe pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare kutanga nemusi wemugovera. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachinyora padande mutande reX, vanoona nezvekodzero dzevanhu muUnited Nations Human Rights Commission vakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isunungure vanhu vose vakasungwa uye kupa vanhu kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo. Asi vachitaura neStudio 7 mazuva mashoma adarika, gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakati:
"Ini ndikazozviti ndini ndaminister of justice ndakunopa bharare kuti uyo musamugarise mudare, uyo buritsai, ndo inonzi kupindira munyaya dzematare zvinorambidzwa nemitemo yedu."
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti reAmnesty International nereHuman Rights Watch anoti vanhu vanodarika 160 vasungwa pamberi pemusangano weSADC uyu kubva musi wa16 mwedzi miviri yadarika. Vakasungwa vanosanganisira murwiri wekodzero dzevanhu Muzvare naMatai Kwekweza, munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere, avo vanoti vakaitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Kunze kwekuitwa kafira mberi, vaChere vari kurambidzwa kuti vaonekwe navana chiremba vavo. Mutauriri wemagweta ari kuvamiririra eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti vave kudzokera kumatare kuti vachere varapwe.
"He suffered extreme tissue injuries anogona kukanganisa itsvo dzavo, makidney dzavo, saka ndo zvanga zvichida kuburwizwa kutariswa nemadoctor akazvimirira. Saka musi wa10 August madoctor akarambidzwa kuona mukoma Robson Chere."
Ko, zvinofamba sei kana munhu achida kuonekwa nachiremba wake ari muusungwa? Tabvunza vaZiyambi.
"Kumajere kwedu kunaana chiremba, tinaana machiremba vese naana mazvikokota. Kana zvazonyanyisa kuomarara, pane zvanyinyutwa zviri kuratidza kuti pane zvavatatu, ndo pangazonzi arega titi muunze chiremba wenyu, asi kune zvese."
Vamwe vakasungwa vanosanganisira mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJameson Timba nevamwe 90 nevanomwe. Bato riri muhurumende neANC reDemocratic Alliance pamwe nerimwe rinopikisa muSouth Africa makare reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF ari kukurudzira SADC kuti ipindire kana kuti hurumende yenyika yavo ikurudzire kuti musangano uyu uitirwe kune imwe nyika. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi mutandiri vanoti zviri kuitwa nemapato aya zvakakosha zvikuru.
"Zviri nani kuti pane vamwe vanhu vari kuona zvakanaka zvakaita sevana kosatu nevamwe vanoita zvekodzero nevamwe vemapato political party vari kuti aiwa hurumende yeZimbabwe zvamuri kuita hazvina kumira zvakanaka.
Asi mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa vaClayson Monyela vaudza vatori venhau kuti hurumende yavo haina simba rekuti musangano weSADC ubviswe muZimbabwe uchiendeswa kune imwe nyika. Vaimbova mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vashorawo nyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu pamberi pemusangano weSADC.
Nyika inoyi haisi yevazhinji, nyika ndeyo vashoma, nyika ndeyo vanozvitivene, nyika inofanira kuva yevese kwete yene. Saka irori ndodambudziko ratinaro kana isati ragadziriswa, nyika inoyi icharamba ichifamba nenhandasini kana kuti icharamba ine mateya ichirova matama enzira.
Asi vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupura itogarepi vanoti vanopikisa ndivo vari kuita hwembudzi kuzvarira paruzhinji kuti vatandirwe imbwa.
Dambudziko ratinoita Blessing nemaopposition atinawo muZimbabwe zvikuru ivava vanozviti triple C in their different colors. Ndeyekuti vakafanana nomwana unoti kana akaona vaenzi vasvika mumusha ndo paanoti karamata karamata akakwira pamusoro peTV akawisa chino akarova mai nomugoti akaita sei. Ndo dambudziko ratiinaro, hakuna une vavariro yekusunga munhu usina mhosva.
Asi vanopikisa vanoti mbada kana yada kudya vana vayo inotanga nekuti vave kunhuhwirira kunge mbudzana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mutori wenhau Simba Rushwaya ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa muHarare. Munyori mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaPerfect Hlongwane vanoti sangano ravo ratambira nekusuruwara kukuru mashoko ekushaya kwaRushwaya nhasi mangwanani, vachiti Zimbabwe yarasikirwa zvikuru nekushaya kwemutori wenhau ane mukurumbira uyu. Rushwaya, uyo angava nemakore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa, akashanda semutori wenhau kumasangano emapepanhau anosanganisira Associated Newspapers of Zimbabwe, Zimbabwe Mirror, Gauteng Guardian, Alpha Media Holdings neManika Post iri pasi peZim Papers. Ngatinzwei hurukuru yataita navaHlongwane.
Chekutanga, regai titi tine urombo wakanyanya kumuri kwaRushwaya. Tweta urombo zvekare kuchikamu chezvo kutorwa nekuburitswa kwemashoko chevatori venhau nekurasikirwa naSimba Rushwaya. Isusu sesangano reZimbabwe Union of Journalists, chinhu chati bata pamoyo, chati dzimba zvakanyanya kuti tarasikirwa nemumwe wevatori venhau angane chido chakanyanya chekuti ange achipa ruzivo rwainaro zvikuru sei kune vechidiki. Zvatirwadza zvakanyanya. Hongu tanga tichiziva kuti anga achidzimbikana, asi mukukurukura kwedu naye tanga tichitarisira kuti munhu anga akukwanisa chatingati susu on the rebound kudzoseredzwa, nekuti anenge anga achitedza zvanga zvichitaurwa naChiremba padenda regomarara ratanzwa kuti ndo denda ramutora. Tabvutirwa tisina kutarisira kuti tingabvutirwa Simba panguva ino.
Mungatsanangura Simba semunhu akaita sei mukushanda kwaanga achiita nevamwe vake pamwe neveruzhinji?
Munhu anga ari munyoro, anga achishandidzana nevamwe zvakanaka. Kubva kumuziva kwangu hatina patakambonzwa kuti Simba waburana nemunhu, Simba warovana nemunhu, asi tinomuziva ari munhu anga ari munyoro achishandidzana nevamwe zvakanaka.
Pati pane hurongwa here hwekuradzikwa kwake?
Hatisati tawana mashoko akazara, asi tichazenge tichiziva zvichida manheru ano kuti zvakamira sei kubva kumhuri yekwaRushwaya. Kana tichinge taziva togona kuzozivisa veruzhinji kuti mariro achazenge akamira sei, zvinoreva kuti vanhu vakaungana kupi uyezve iye achandoradzikwa kupi.
Munyori mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaPerfect Hlongwane vari parunare neStudio 7. Vamwe vadzidzi vakaremara vepazvikoro zvepamusoro-soro kunyanya zvemayunivhesiti vanoti kushayikwa kwezvikwanisiro nemari kuri kuita kuti vakanganisike kudzidza kwavo, izvo zvinoita kuti vasazobudirire zvakaenzana nevamwe vasina kuremara pavanopedza zvidzidzo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi zvizere.
Mamwe matambudziko aya akabuda pamusangano wakaitwa padande mutandere X nevadzidzi vakaremara nemusi wemugovera. Mumwe wevadzidzi ava Muzvare Faith Zvomuya vepaUniversity of Zimbabwe kana kuti UZ anoti vanonetsekana kupinda mudzimba dzakadurukidzana.
Seinini ndiri munhu anoshandisa wheelchair, saka pane nzvimbo dzimwe dzinenge dzine masteps, saka zvikazoitika kuti ndaita lecture munzvimbo yakadaro, ndotadza kuzoti ndikwanise kuchinjirwa lecture riende munzvimbo yandokwanisa kupinda. Inogona kuzoita dambudziko rekuti pamwe ndokwanisa kuzopedzisira ndasina kuzoenda, kana kuti ndinezenge ndakuzokumbirawo vamwe kuti vandisimudze. Ndo dambudziko zhinji ratinonyanyosangana naro.
Vamwe vanoti dzimba dzavanogara hadzina zvikwanisiro zvekuti vagare vakasungunuka, kusanganisira zvimbo zvinodiwa nevakaremara, izvo zvinopa kuti vaomerwe neupenyu. Mumwe mudzidzi wepaGreat Zimbabwe University kana kuti GZU ada kuzikamwa nerekuti Alois Gukwe achityira kuzoshungurudzwa uye asingaoni, anoti chikoro chavo hachina zvikwanisiro zvakakwana kuti vakwanise kuverenga.
Isu vasingaoni nyaya yemabrail inotishungurudza zvikuru, nekuti mabrail acho mashoma, hatikwani, saka kudzidza kwacho kunotonetsa, uye kana tichitiri mumalessons hatipuwi maassistance anotibatsira pakuverenga zvatinenge tichidzidziswa apa usina brail. Saka tinodzidza hedu under difficult conditions. Tinokurudzira kuti maresources awedzere tikwanise kudzidza zvakanaka.
Vadzidzi vakaremara vanotiwo vari kusarudzwa munyaya dzekutungamirira vadzidzi. Muzvare Munyaradzi Madondo vebabondo of Teachers College vanoti kusanzwisisa nezveurema kuri kupa kuti vamwe vadzidzi vavasarudze.
Isusu pechikoro chedu tinosangana nedambudziko rekusarudzwa sevadzidzi vakaremara. Semnyaya dzesarudzo dzevatungamiriri vevadzidzi, kana even munyaya dzemutambo nezvimwe hatis included, vanototisarudza, vanototi vatombofanira kutomboita mamwe masports or anything of which. Doesn't mean kuti hatigoni kuremara, doesn't mean kuti hatina kana sport yatogona.
Vanomirira vakaremara kuAfrican Union uye vari mutori wenhau Vanyasha Nhau vanoti kushayikwa kwezvikwanisiro izvi kunotyora kodzero dzevadzidzi ava.
Saka tikukurudzira mauniversities vange vachi rangarira zvinhu zvakadaro, kuziva kuti vanhu vakaremara masabilities varenovate dzimba dzavo dzavanoshandisa, dzingava dzekudzidzira, dzingava dzekugara, dzingava dzeadministration.
Asi mutauriri wepaGreat Zimbabwe University vaAnderson Chipariso vanoti vari kuedza chose kuisa zvikwanisiro zvinodiwa nevakaremara.
Mwana access room yake pane maramp ekusvika muroom, and kuti dzimba dzinogara vana vanoshandisa mauche for example dzine madoo akakura kudarika madoo atogara tichiona aya. Kune vaya vano vasinganyatsi kuona nevasingachaoni zvachose, tine rubatsiro rwakaita se braille translation, tine magnifiers.
Panyaya yemari yedzidzo, munyori mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vanoti hurumende iri kubatsira vakaremara.
Tine dedicated program upon submission your application and the necessary assessment are done, if one qualifies they will be entitled to mafees anobhadharwa nehurumende kusvika vapedza kuchikoro ikoko. Hatipi vanhu mari, but tinobhadhara upon production of an invoice. Iprogram yabatsira vakawanda stereki muno muzimbabwe, and encouraging vari kutadza kuenda kumayunivhesiti kumakoreges akasiyana-siyana kuti uyai kumahofisi esocial welfare.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvidzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira, avo vanga vasingadairi nharo yavo kana kupindura tsamba mbozha dzatakavatumira kuti tinzwe divi ravo panyaya yezvivakwa nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti vana vadiki vanoda kusvika kumamiriyoni zviuru mazana mashanu kana kuti hafu yebhiliyoni Vakatarisana nedambudziko rekupisisa kwekunze gore roga-roga zvichienzaniswa nevanhu vakuru. Izvo zvinonzi zvine matambudziko kuutano hwevana kusanganisira kuoma kwemutezo zvichikonzerwa nekupisa kwezuva. Sangano iri rakurudzira kuti vabereki vadzidziswe nezvematambudziko ekupisisa kwekunze. Gavhuna vedunhu reBelgorod muRussia akurudzira vanhu kuti vagare vakagadzirira kubuda uye kurega kufamba sezvo dunhu ravo riri kurwiswa zvinotyisa neUkraine. Gavhuna uyu ati dzimba dzakawanda dzaparadzwa muhondo pakati peUkraine neRussia. Ukraine yakapambawo mamwe matunhu akawanda mudunhu reRussia kuKerch. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navaJona Masia vanogara mudunhu reWest Virginia muno muAmerica, avo vane makwikwi emitambo yenhabvu yevanhurume ezvikoro zvesekendari ayo vanoita gore roga roga kumusha kwavo kwamagombedze kwaGutu mudunhu reMasvingo. VaMasia vakatanga makwikwi enhabvu yevanhurume aya eMasia Tournament muna 2016 uye gore rino vakawedzera makwikwi avo nekuisa pamusoro bhora remadzimai remaoko kana kuti netball. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Mutambo wakafamba zvakanaka chaizvo webhora rechirume nerechikadzi. Wakanakidza, pakazara vanhu, vabereki, vana vechikoro nevamwe vekumaprimary vana vadiki vaida kutongoona vakauyawo. Pakazara, pakanakidza zvikuru.
Mave nezvikwata zvingani zviri mutonamendi yenyu?
Pari zvino tiri kushanda nemasecondary schools, saka gore rino kwanga kune masecondary school mashanu, zvikwata zvevakomana nezvikwata zvevasikana, tota soccer nenetball. Saka mahigh schools akadaro akaita competition iyoyo, tichazotaura zvemaresults acho, asi pakaita makwikwi.
Pamakore amaita tournament iyi muri kuona paine shanduko here uye mune vana here vasimukirawo kubva mutournament yenyu?
Hungu Masia annual tournament yakatanga iri yemucommunity, tichishanda nezvikwata zvevakomana vaingotamba bhora vachitsvaga munhu anosponsa. Saka yakazokura manje Masia tournament nekuti mahigh schools akazoti itiwo aiwa kwesi muri kuti sirewo, tiri kudawo titambe sezvikoro. Saka iye zvino taakushanda nemahigh schools, you know, tichivapa mauniformu, masoccerball, manetball. Saka tournament iri kukura zvikuru. Tinonzwa kubva kumaheadmaster kuti vamwe vaimbotambirawo competition yatakaita kudharai, mumwe wacho akatoenderera mberi akaitawo matrials nezvimwe zvikwata zvakati kure. Saka tinoona kuti zviri kubatsira community uye zviri kubatsirawo mahigh schools edu.
Tinonzwawo kuti gore rino makawedzera kukura kwetournament yenyu muchiisa bhora rechidzimai ringanzi muchirungu netball.
Hungu gore rino takawedzera netball. Tingati ichi changa chitori kuri kukoniwa kwataa tichiita kuti tiri kungosponza vechirume kumadzimaiwo. Saka mai Masia vakazoti aiwazve ngatisponzewo netball. Saka tingati kuburikidza nekutaurirana kwedu semhuri uyewo mahigh schools ndo mufambiro wazvakaita, asi zvakatambirwa chaizvo. Bhora rechikadzi rakatambwa, vanhu vese vakanakidza.
Zviri kutambirwawo sei neveruzhinji munharaunda? Nekuti tinonzwa mune dzimwe nzvimbo vamwe vanenge vakutoedza kudhonzera pasi zvirongwa zvakadai zvebudiriro izvi.
Zvatiri kuita zvemitambo zviri kutambirwa chaizvo zvakanaka nemunhu wese, kunoti vabereki, vatungamiri venharaunda, varairidzi. Tingati pamutambo watanga tinawo uyoyi, kunyange chief wedu vanga vatoripo vachitikurudzira kuti ndo zvinoitwa izvi nevana, kana vana vaenda kunze ngavadzoke vachibatsira nzvimbo dzavo. Kunyange neni ndoda kukurudzirawo kuti kune vese vari kunze kwenyika, dzokerai kumusha muchibatsira nzvimbo dzenyu dzamakakurira. ndo zvinotaridzira kuti muchine hanya nekwamakakurira uye hazvidi kuti munge makafuma mune mari yakawanda. Pamunogona napo ipapo ingobatsirai. Aiwa, kwedu kwagutu kwamagombedze zviri kutambirwa chaizvo. Aiwa, tinotenda community yese, vabereki nevana nevarairidzi.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaJona Masia veMasia Tournament vari parunare kuWest Virginia muno muAmerica neStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica iri kuitwa muna mbudzi gore rino. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasarudzwa kuti vamirire Republican Party musarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika vanoti amai Kamala Harris vari kutarisirwa kumirira Democratic Party vakatora masimba nechisimba kubva kune mutungamiri wenyika vaJoe Biden. VaBiden vakati havachakwikwidzi musarudzo mushure mekukurudzirwa kwavakaitwa nevamwe mubato ravo sezvo vachinzi vakwegura uye vanofanira kusiya mumwe anenge achatemwa dzinobva ropa. Svondo rapera, Democratic National Convention yakavhotera Mai Harris kuti vatungamire bato uye vainge vatopiwa tsvimbo navaBiden. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mashoko avaTrump ekusatambira zvakatarwa neDemocratic Party munongedzo wekuti vanogona kuzoda kuramba kutambira zvinenge zvabuda musarudzo sezvavakamboita muna 2021. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Zvakataurwa navaTrump andione senge zvinotambirika nekuti tinoona kuti vaBiden vakataura kuti havasi kuzokondesta maelections ari kuuya mumwedzi iri kutevera iyi. Vakaendosawo zvekare vamai Kamala Harris avo vachazove vachitarisirwa kuti vachaendoswa nebato ravo remaDemocrats. Mashoko ekuti panogona pakatorwa chigaro nekupamba kazvizi zvinhu zvingave zvichinzi zvakaitika kuu pachirungu inonzi act of force pakupamba chigaro, zvinova zvisizvo zvakaitika zvatikuona apa.
VaTrump vanogona kukwidza nyaya iyi kumatare here uyezve inogona kutambirwa here?
Nyaya iyi hapana kwaingave ichienda ende uyezve hapana matare angava achitambira nyaya yakadai so, nokuti aya mashoko avaTrump anganzi anogove mapolitical statements but haana substance nokuti tinoziva kuti hapana kuu yakaitwa. Pari zvino vaBiden vachitori president, saka hapana chatingati chakaitwa pakuu nokuti mutungamiri wenyika yeAmerica achiripo, maelections acho asati aitwa and uyezve amai Kamala Harris havasati vatoendoswa nangwe nebato ravo kuti vakondeste maelections yaya.
Sema onero enyu, mungati vaTrump vari kuedza kuti vagadzirire kuti kana vazowanikwa vachikundwa vazowanikwa vachitaura nyaya iyi here?
Hongu zvogona kudaro sezvo variwo politician vanokwanisa kuva vachigadzirirawo kuti kana zvinhu zvakasabudawo nemaonero avo vanogovawo vachiwanawo chokutaura. But nyaya yakadai so hapana kwaingave ichienda tichitarisa kumutemo nokuti sezvo tataura kuti kuu hapana yakaitika. Uyezve hapana chingave chichinzi chinokwanisa kubatika chokuti ivo vaTrump nangu vakazodyiwa vakwanise vachitora vachiendesa kumatare edzimoso.
Vanga vari vanotungamira sangano reAll Hands on Justice uye vari gweta Advocate Kennedy Masie vachitaura naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7 vari kuTexas muno muAmerica. Yeve nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ndaita mubvunzo pavatungamiriri veZimbabwe vari pafuranda apo kuti wai muchimboti nguva dzemaelections takundovhota tinoona vanhu vechiuya neuswa nebhinzi nemafuta tichindopiwa muzimba zvii zvakazoperera pari zvese? Sei kumusingachatipi? Uye chinombotadzisawo Zimbabwe kuti ite zvinoita South Africa kuhoresa vanhu vakura mari. Kana musina yenyu mari, even 10 kg raisi pamunhu akwegura. Chii chiri kumboitika pafuranda vungavatiudzawo?
Makadi makadi pastudio 7. Taikumbirawo kana vanhu pane vanhu vangatipawo rubatsiro nemota dzekuti kana nemabhazi ekuti tibve muJoburg musi weFriday tiende kumusha kuHarare tinoratidzira. Taikumbirawo kuti mundisitsiro chichemechi kune vana veZimbabwe vari muno musouth Africa. Kana munhu ane angakwanisa kutipa rubatsiro ringakwanisa kuti hairawo bhazi kana mota vatoenda kunoratidzira kumusha, timaybe tingaine kusunungukawo munyika yedu yechizvarirwa. Ndinonatare mudare pano paSouth Africa ari kutaurawo.
Makadii 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 pastudio 7 napo.
Hai, dambudziko rataita chiti ndiri kuti vanana Sadhaki vacho hationi help yavainayo isu munyika kana kuti munyika dzacho dziri muSadhaki. Nokuti kana vakambotiwo munangagwa haana kuhwina, nhasi wodzoka umutiwe wetaakushukupa uchairman weSadhaki vada kuzama kuti kudii. Zvakashuva vangaita basa rekubribe vachipiwa mari zvokusvika pakuti uya kuti munhu wamakati mimi aiwa my election was not free and fair, madzoka muchimupa futi chigaro. Vada kuzama kuti kudii, vanenge vari kungoitisana vachiukama pewega vega, vane mari vachibhadharana mari vachitonyorana. Maboka iwayo handione chaanoshanda inini anana Sadhaki au UN vakangowanda wanda, hapana kana help yavanoisa kuvanhu vari muAfrica vari kudai kutambura zviri kuonekwa nevanhu vese.
Pastudio mamuka sei mamuka sei, isusu hatisi kuda zvinhu zvakawanda maningi izvi. Nyika yedu tinoida chaizvo, asi chaitika ndechekuti dai iye pachezvake mukuru ari kutungamirira nyika atanga aona kuti chiri kumboita kuti vana veZimbabwe vatize munyika chii, vana veZimbabwe vanzvenge kana kuti vatize munyika yacho chii, chiri kumboita kuti vanhu vatize, chiri kumboita kuti vanhu vatize munyika yavo kutama munyika yavo chii, uye chiri kumboita kuti nyika ishonedzani chii. Ngavagadzirise izvozvo, vakagadzirisa izvozvo, aiwa vanhu havana hondo nenyika yavo. Kwete, chiripo ndechekuti ivo vada kuhwanda nomunwe. Kana vari vatungamiriri vakahwina ribato rakahwina, ko vari kuitireiko vakitina gonzo nevanhu? Ende vanhu vanorwisirei bato iroro kana rakahwina? Ndosaka muri kuona vanhu vari kuti ngatipinde murodhi ngatidemonstrate. Saka vanhu havagone kurega kudemonstrata, ende vanhu vanoenda vakagadzirira zvokunzi vanhu vaende vasingaite vasingaite noise vasingadini. Ko mapurisa achakataka kurova vanhu ndiwo, masoja achakataka kuita noise ndiwo, ndivo vagara vanopfekedza vakomana veZANPF hembe dzechisoja, vakomana veZANPF hembe dzechipurisa vasina experience vanotanga kuita noise navanhu. Vanhu vane kodzero yekudzorera kana vatanga kuatakwa. Baba achinozi baba wewanhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekutyirwa kuti kuri kuitwa kutyorwa kwekutwa kodzero dzevanhu munyika pamberi pemusangano wevatungamiri wenyika dzeSADC nemusi wemugovera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. United Nations yoshora nyaya yekusungwa kwevanhu pamberi pemusangano weSADC. Mutori wenhau Simba Rushwaya anoshaya muHarare. Vakaremara vanoti zvikoro zvemunyika hazvina zvikwanisiro zvekuti vakwanise kudzidza zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Standikile Mhlanga.